kupara ukajitaji chakufara kulikura kunorira rudo rwedu rwaparara asi baby ndakusuwa ende shuwa unozvipiwa kakiwa nechikara nokuswero tenderera nepfungwa ndopengereka chingora garira kama zuva yeruka baby atopengisana tichiswero kubisana atitoparadzana kusvikira rufu rwativana chimwe chekupana vana vaitoda vari vana komana nemusikana vari vaviri vanoita ndozvendanyanyosimbisa chirimazwanzi chakutyisa vakawana tomakisa daro ndaikubvisa ndokubata panobvisa ende ndozvawaitisa neembezi waipekadza kuritsa zvikona waisada zvekukona ende ndozvandaitoda kukubvisira ro ndamemushangu ndiri kora bebi kora manjenasi.
I don't wanna slow down, all I wanna do